manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 1, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nepenyuro yeSABC inoti mabhanga emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera ave kuferepeta uori mukufambiswa kwemari. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mitambo yebhora yekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muBulawayo. Sambane rovati grive na vure Zimbabwe National Soccer Supporters Association ronyorera mapurisa tsamba richikumbira mvume yekuratidzira pamahofisi eSports and Recreation Commission richida kuti iridzore zipa board. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeSABC inoti mabhanga matatu emuSouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera iri kuburitsa uori mukutengeswa kwegoridhe pamwe nekucheneswa kwemari yeuori muZimbabwe nemuSouth Africa ave kuferefeta nyaya idzi. Mabhanga matatu aya anoti Absa, Sasfin neStandard Bank ari kutaurwa muvhidhiyo repiri reAl Jazeera rinonzi Smokes and Mirrors kuti ndiwo aishandiswa nevanoita zveuori vekunze kwenyika mukuchenesa mari dzavo ivo vachizobhadharwawo choko muhomwe. Bhanga reAbsa rinonzi rakati rakanga ratosvitsa kare zvakawanikwa neAl Jazeera izvi kuboka raro rinoferefeta nyaya. Standard Bank inonziwo yakaudza Al Jazeera kuti haibvumidze nyaya dzakadai uye ichabatsira nenzira dzose mukuferefetwa kwenyaya idzi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhasi raita mitambo yenhabvu muguta reBulawayo wekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muchirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC chekufamba ichinyoresa vanhu kuvhota icho chakapetwa nemusi wesvondo. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva vanoti senzira yekutenda vechidiki ava bato ravo rapa mibairo kuzvikwata zvapinda mumitambo yavo iyi senzira yekukwezva vamwe vechidiki vasati vanyoresa kuvhota kuti vaite izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nhasi tanga tine mutambo watachiita webhora wechidiki nenetball kuBulawayo tichitenda vechidiki vakanorejesta kuvhota nekuti patakatanga takataura kuti mayouth tichatanga tournament yekuti vanhu varejesta chivakurudzira kana varejesta team yenyu mese muri 11 kana kuti 15 moya nemasipe monyoresa timu mozokwalifya kuti mupinde pamitambo iyi. Saka nhasi tanga tine final mutambo tichiwinisa vechidiki maprize kuti vaattend vachiona mutambo. Munhu wese wechidiki wanga wakarejesta, saka tinoda kuti tikurudzire vamwe vasati varejesta kuti vaende kumaofisi zeZEC akasiyana-siyana ari munyika kuti varejeste kuvhota.
Chii chasvitsa kuti munge muchitora danho irori rekuita mitambo sebato?
Izvi tazviita nekuti takavimbisa vechidiki kuBulawayo kuno kuti ukanorejesta kuvhota tichaita mitambo yatichiita yakasiyana-siyana yatinenge takupa vanhu mibayiro yakasiyana-siyana. Saka nhasi we fulfilling one of our promises to the young people in this part of the country. Ndosaka muchiona vabuda neuwandu vachiuya kuzotamba uye vachikurudzira shamwari dzavo. Munoziziva kuti takatanga chirongwa chinonzi 1+5 kutikana wa register tora wako 5 vya chino tu 1 plus 5 campaign yataka launcha tukufamba na mkurelino taa kupetisa chirongwa chevota registration maitabasa
mitambo hii yaka nangana neva kanyo risa kuvota vari nengo zibatore nyichete ere
ii mitambo hii kufumizwa munu wese kana uri wezanu kana ndu kana triple C ezonge kwa register kuvota because chese sevanu wezi mbape tunofana kazira nyika haisi nyaye bato inyaye kutimunyika mwite shanduku vezanu wari kuda shanduku vetriple C wari kuda shanduku saka zese iste chikuru zira wechidiki chikuru zira wanu mnyika kuti haisi nyaye bato ya tukusaka na ya 2023 inyaye kuchinja upenyu wevanu
Wanga wari wakafano bata chigaro che mutawezeru we mutawiri we bato re Citizens Coalition for Change wa gift of stalo siziva wari parunare mbulawa yone Studio 7 Bazi redzidzo yepasi rinotiraka pedza tsvakurudzo yaraiita muurongwa hwaro wekukwidziridza mutemo unomisa kushungurudzana kwevana muzvikoro kana kuti bullying uye gwaro rekupedzisira rinotarisirwa kuburiswa mukupera kwemwedzi uno. Mutevedzeri wegurukota redzidzo yepasi vaEdgar Moyo vakaudza paramende kuti vanofara kuti vakuru vakuru pamwe neutungamiri wezvikoro vakapawo pfungwa dzavo mukuwandudzwa kwemutemo uyu. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu sebazi reprimary ne secondary education. Tiri kufara zvikuru nekuti tine bumbiro ratiri kuburitsa rinoita kuti tidzivirire kushungurudzika kwevana muzvikoro. Uye tiri kuda kuti muzvikoro medu munge muri makachengetedzeka kuti vana vedu kana vari muzvikoro. Vasa shungurudzika inengeri yatinoti pachirungu anti-bullying policy tagara yedu tanga tine mabumbiro muzvikoro mese aitungamirwa neyatinoti circular P35 kuti chikoro chimwe nechimwe changa chine yatinoti anti-bullying policy yekuti hakuna mwana anofanirwa kushungurudzwa muzvikoro imomomo. Bumbiro iroro ragara ringoripo asi takurisimbisa tichitaura nematicha nemaheadmaster nemaDSI nemaPED uye nevabereki takabatanazve nevana vechikoro kuti zvekushungurudzana izvi hazvibvumidzwe uye hazvisi pamutemo.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
varairidzi havabvumidzwe kuranga vana neshamu nemhaka yakuti bumbiro renyika rinonzi Education Amendment Act rakazvirambidza kuti vana varangwe neshamu. Izvi zvakaitika nekuti Zimbabwe yakanga yabatanawo nedzimwe nyika pasi rose kuti tisarange vana neshamu nemhaka yekuti zvinodzikisira unhu hwavo. Asi pane zvatinokwanisa kunge tichishandisa kuvaranga tichivapawo murango wekuti nhongai mapepa kana kuti usapinda mutimu yebhora, hatidi kukuona uri kwakati nekuti iwe waramba kuita zvakati. Saka tine marangiro atiri kuita asinei nekuranga neshamu.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata wa mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, avanoti sesangano havana kunzwikwa pfungwa dzavo pakuwandudzwa kwemutemo unomisa kushungurudzana kwevana muzvikoro uyu.
Chikadzamadzo kuti tinzwe kuti bazi reprimary and secondary education rapedza ongororo yebullying muzvikoro nokuti isu sevarairidzi uyezve sesangano reprogressive teachers unit tinomirira varairidzi hatinawo kana kumbobvunzwa nebazi reeducation. Saka isidangotaura kuti ministry iri kubika mbodza ende kazhinji kacho ndodambudziko ratinaro rokufunga kuti vanhu vari pahead office ndivo vana mazvikokota ndivo vanoziva zvose vonyora mapolicies achibva padesk research zvisina kutaurirana navarairidzi muzvikoro nemasangano avarairidzi. Ndinodavira kuti even vamwe vedu vananazimta kwedu kupiti uzeti vanazinewu wanarutuzi hapana ati abunja ne Ministry of Education aswaruti wato peza ungororo ndogu bikamboza matakana nakana matope chayo hationi zichipa kuti muzikoro muwe nerudekaro kana wano waripajgo newana wano dzidzisa wana muzikoro pasi na wano bunja.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
ipfungwa yakanaka yekuti varairidzi vanofanira kunge vane chiremera uyezve vachidzidzisa vana vechikoro tsika dzakanaka. Chatinoda ngotaura nechekuti pane zvimwe zvakawanda zvatingadai takaudzawo even veeducation dei vakauya kuzotsvaga kuti tishare maexperience. Ishi inongoriko ndekuti nenyu curriculum iriko iyi vana havachina breathing space nguva dzese vanenge vari muclass kubva na7 kusvika na4 o'clock. Panodawo kuti pakriyetwe nguva yokuti vana vanenge vachiendawo kumasocial clubs.
Mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunaro masvingo neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Stabile Ndlovu vanova chizvarwa cheZimbabwe vari kuita ivo zvidzidzo zvepamusoro vari kuTanzania uko vari kuda kuita chiremba. Tichange tiri kukurukura navo pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva iyo vari kuda kuti vapedze zvidzidzo zvavo kuti vave chiremba. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatipo nhoroondo yekuti zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko kuTanzania? Makatanga zvidzidzo zvenyu zvakamira sei ikoko?
Ndiri kuno kuTanzania ndanga ndichita internship, post graduation internship yandakatanga 2022 muna March, then yanga ichifanira kupera now 2023 muna March zvakare. So ndaita dambudziko rekuti panodiwa mari yekuti ndikwanise kutora certificate ne license to practice zvananga zvandakafambira kutora kuno kuTanzania, nekuti nekuita internship kuno ye machiremba atibhadharwe mari, unengoshita kunge munhu uya anonzi ari kuvolunteer. So pagore reserana ndiri kuno ndanchibatsirwa nasekuru vanova vakasangana netsaona naDisemba vakashaikira pamwe chete ipapo.
Zvamira zvakadaro pari zvino muri kutaura imi kuti makatopedza henyu zvidzidzo zvenyu asi manga makuda kuti muchipedza internship. Chii chiri kunetsa?
Chashupa apa inyaya yemari inodiwa kuti ndiclear madocuments acho ose.
Mari yakamira sei?
Kune mari yekuti ndikwanise kutora inonzi license to practice inova inoita iyo $300 kubhadhara uchibhadhara kune Ministry of Council of Tanganyika kunoku. Unofanira kubhadhara mari kuti uchipiwa license to practice after internship. So it's $300. Then they tell you that sema foreigners inofanira kustembwa the one they say iri pakapadzanuka ne yekutanga ye 300 inova inobva yaita yo $200. So mari inodiwa yose kuti ikwanise kubuda kana kubata certificate racho rinonzi yo license to practice yeuchiremba $500.
Mari iri kudiwa rini uyezve vanenge vachida kukubatsira vanoita sei?
Mari ndanga ndichishuvirwa kuti ndikwanise kunge ndave nayo before panopera mwedzi waApril, nemhaka yekuti visa rangu rekugara muno rinenge richiexpirewo. Saka kuti ndizoramba ndakamirira mapepa obepa iroro license to practice ndakagara muno, zvino ndiita kuti ndigozova ndinobhadhara muripo wakanyanyisa nekuti ndenge ndapererwa nemazuva anobvumira kuti ndigare muno, nekusvozvo ndakapedza chi internship yangu muno muna March wapera.
Makasvika sei kunzvimbo ye Tanzania.
Ndakaenda kuno ku Tanzania nekuti ndaida kutsvaga kuita inonzi post graduation internship muchiremba. Sezvo kumba zvine mutengo unoti dhurei kuti wanongozvita semunhu ari muma situation angu andikwanise kuzvibhadharira mari, so ndee ndichisarudza kunengwa kati chipei. So ndakauya kuno ku Tanzania ndichibatsirwa nesekutora kwanzira na sekuru vangu vanga vakati vanondibhadharira zvose kusvika ndasvika muno muTanzania ende vakaita sekudaro. Ndakatangira kuCuba, ndakaenda kuCuba 2014 to 2015, ndanga ndiri kuCuba. Then 2015 to 2021 ndopa ndakabva ndagraduate. Ndapedza 2021 ndakaenda kumba, ndikada kuzama kuti ndipinde musystem yekumba, but dambudziko rakabuda nderekuti vanoda kuti uverify madocuments ako kuti Department of Ministry yekumba yekuchiremba nevanoona nezvemazino vanoda kuti vaevaluate mapapers avo, inoitwa iyo evaluation inonzi ECFFMG. So ikoko unobhadhara $250, then wapedza kudaro unofanira kuchizenge uchibhadhara mari yekuti unyore exam rekumba rekuti wangocha vano unoregistwa kunyika munyika yedu yeZimbabwe. So mari yacho iyo panguva idzodzodzo yanga isingabatiki, of which rimwe dambudziko randaitika ndirekuti nyangu ukanzwa registwa kumba pane makore akanga kuchikana nyangu wapedza wanyora exam racho unobva waenda pa waiting list. So kuuya kuTanzania yanga iri nzira yakutsvaga kuti ndikaita internship yangu nekukasira, at least there are other opportunities anokwanisa kudi kubuda rather than ndonyora exam kumba ndatsvagiridza mari. Then ndapedza kunyora exam iro ndogona kusvika kuti pa waiting list yekunzi hakuna internship post.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwanai papi?
Vanoda kundibatsira nhamba yandino yandinobatika inova iyo inoitwa +255 762 637 463.
Namba yenyu zvakare?
+255 762 637 463.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church, tichitarisa nyaya yekuchengetedzwa kwechikafu.
Naya yakawanda vachine mvura magarden ndava rine miriwo nekuifusha zvitazoita izvo zvokuti munokumbira tikabage mobva makumbira nebhizi dzese mopuwa. Tine mukano wekuti vanhu vanogona kubiridza vodzidziswa kupreserva mamwe emavegetables. Mavegetables inodzidzisa about 3 weeks ana reti vaya vanenge vaaredi uchifushawo ticha pasaidi kwete ndizomirira zvese zvese.
Asika dambudziko rimwe rinotaurwa neruzhinji Reverend Matonga nderekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vaita chirwere chinganzi donor syndrome chekungotarisira rubatsiro. Chii chinoita kuti vanhu vange vachinyanyotarisira rubatsiro vasingaite zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi?
Munguva yapfuura inei taita tingati mapoka matatu anga aunza iye yamuri kuti donor syndrome. Nekutanga ndiwo isusu maNGO yekuti aenda achipa vanhu vanhuwo vane kariro yekufunga kuti tinongopuhwa. Yechipiri zihurumende mapoliticians. Mapoliticians egena anopromisa kuti tichakupai zvakati tichakupai zvakati, then munozoona kuti zvinoita futi kuti vanhu varege kushanda. Then kuti an extend toita vematereka ari kubuda vanodindisa vanhu kuti kunongoya zvinhu zvemamiracles vasingatenzese kuti vanhu tinotenza nesimba. Saka isu tinofunga kuti zvakanaka kuti tichitanga kutageta kunyanyanyanya vana vechidiki vachiri kuda kucreata employment, tageting yedu ngaisanduke. Munhu uya watapa rubatsiro rwekuti akafe nenzara handiye watinofanira kutageta nedevelopment. Development ngatitagetei vana vechidiki vabva muzvikoro, vakaita agriculture, vakaita carpentry, vakaita building, vatange kuita tumabhizinesi twavo kwepromotwa. Isoto mukaona muHarare for example vana home industry vakafanana nekunana dwenzi kuya, kwakafanana nekunana siato, vana vari kubata nemaoko. maruwa ipo koko leti target iwa avu nye eibi eti jitae zoti wachata patikafu waewa zoti wane ngara ndoro woto pati developing ndoro pariku fila maria kawanda ili kuenda kinewani wa sisina ape chaiti yoku chanda
kwa hiyo nyayo kutuo wanuparu batziro wanu nyanyo da kupachiri chikafu wasinga pe marizi kutu wanu waete maprojekt iwa amuru kutawura iwa monoti
ee iso vezo zino batzira ivo nekutu wanu rambowari mindasi saka wanu wakanga wazumiri yata iwa wazisina basare kubatzira saka kuno toda kuti iyo maana US government kaiwa at government level ndo wachinje policy nekuti tsame inouya ne aid probably handiye tsame inofanira kuuya zvekare ne development because ma NGOs they thrive when people are begging but havafiri by design vanoda kuti development iitike saka ndokuva kuti panoda kutosenzesa vari different from vefu veaid ava kuti vaite champion development
ko hurumende iri kubatawo sei kana kubatsirawo sei nyaya dzatiri kutaura dzekuti vanhu vanga vachiita mabasa ekuzvimirira nemabasa emaoko nemaprojekti iwayo
tiri kunzwa kuti vari da kutanga kutobva pakuti hakuti a change of curriculum mukaona kugara takafunga kuti kudzimirirwa nevarungu pavakagadzira maexcuses avaiti ndokunokufanira kubuda maartisans tikaita kuti vanhu vese vari academic manzira atiri kuita nevari mumaeducational settles vaakutanga kuzviona kuti no we made a blunder we need to revise those kind of schools and ndokunofanira kuenda the bulk of the people vashande nemaoko kwete kuti vese vatarisiwe kuenda mumaofices it doesn't work saka tinodaira kuti hurumende ikaita emphasize on that yoita retrain madhumeni avo aya vatange zvekare kuva vanhu vari development oriented vasinangotarisa just kuti iagriculture yekare yanambuya yekutoti munhu awana sadza but tione kuti how do we begin to develop maindustries at community level mumamisa matigero
nyaya imwe Reverend Matonga tipete yedu chirongwa inyaya yekuti vazhinji vari kumaruva vanongomirira mvura yemudenga ndezvipiwo zvingaitawo kuti vange vachibatsirika
ndo zvatanga tiri kutaura izvizvo kuti kana vaine mamwe matools vari multi tools havachamirira kungorima chete kana dai kuri kuti vana baba vanoziva zvana carpentry kana kuri kutiwo vana mai vane mamwewo maskills avanoziva asingori kumirira kurima because hazigone kuti munhu ave economically viable achisenza just 3 months of the year iro gore riri ne 12 months
manga makateerera kunyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo sangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association ranyora tsamba kumapurisa eZimbabwe Republic Police richikumbira mvume yekuti nhengo dzaro dziratidzire pamahofisi eSports and Recreation Commission dzichida kuti komisheni idzore pabasa utungamiri weFIFA wavaFelton Kamambo kuitira kuti Zimbabwe itenderwe zvakare neFIFA kukwikwidza mumitambo yepasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Munyori mukuru wesangano eriva Joseph Mutau vanoti vari kutarisira minduro inofadza kubva kumapurisa nekuti ratidziro yavo kumahofisi ASRC inenge isina mhirizhonga asi ndeyekuti ASRC idzore vakamambo pabasa Zimbabwe itambe zvekare nedzimwe nyika.
National issue yebhora inoda kugadzirwa saka tinovimba kuti vachafunga nemazvo vogodzosa nakamambo pabasa kuti tigodzoserwa mukutamba bhora zvakare asi vakaramba aiwa tinonoridza ngoma tagara tiri kuridza ngoma nekuimba tinonotamba kongonya kumahofisi kwavo kusvika zvanaka
vanoti urongwa hwavo hwezuva iri huri kufamba zvakanaka zvekuti chasara chete imvumo yemapurisa kuti vaenderere mberi nezviri mugate ravo musi wa16 kubumbi.
Urongo wetu unaratidzira kumaofisi SRC rukuenderera mberi mushwa 16 April. Urongo wacho urikufamba zvakanaka. Hatizi kuzozorora semasupporta kusvika bhora radzoka muZimbabwe. Tinoda kuti bhora redu ridzoke.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Tembanyati vanoti nyaya iyi haina kusvika kwavari nekuti iri pasi pemapurisa anoona nezvekuungana pamwe netaridziro. FIFA yakabuda pachena kuti Zimbabwe inodzoka chete mugungano iri kana SRC ichinge yadzora vakamambo nevamwe vavo pabasa avo vakadzingwa basa muna 2021. Musi wa 16 kurume sangano iri rakavhota mavhoti zana nemakumi mapfumbamwe 199 akaramba kuti Zimbabwe idzoke mumitambo yepasi rese, vhoti imwe chete chete yakatsigira Zimbabwe. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlotswa vanoti havasi kuzodzora vakamambo pabasa kana zvikaoma sei, vachiwedzera ivo kuti urongwa hwesangano revatsigiri venhabvu iri hausi kuzovavhundutsa. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kwese kwavari kufamba veruzhinji vari kuti nyaya yenhabvu iyi inofanira kugadziswa nechimbi chimbi nekuti Zimbabwe iri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mikana kuvatambi venhabvu yekuti vaonekwe pasi rese.
Ruzhinji rwevanhu tiri kutaura nawo munyaya dzezvenhabvu idzi vari kuti aiwazve dai vanhu vari kuita nyaya idzi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Zimbabwe yakatodzingwa kare makwikwi e2023 AFCON uyezve pave nenjodzi yekuti ingangotadza zvekare kukwikwidza makundano e2026 World Cup. Africa yave nezvidzimbo pfumbamwe kumakundano eWorld Cup aya kubva pashanu. Totarisa mitambo yatambwa nhasi iyo yese yapera iri mangange. Simba bora 0, Dynamos 0, Sesham 1, Yada 1, Blue Chiefs 0, Black Rhinos 0, Cranbourne Bullets 0, Chicken Inn 0. Mangwana mitambo yakamira zvakadai: Highlanders vs FC Platinum Barberfields, Caps United vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Triangle vs Ngezi Gibo, Wange vs Green Fuel Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nepfenyuro yeSABC inoti mabhanga emusouth Africa ari kutaurwa muvhidhiyo yeAl Jazeera ave kuferefeta uori mukufambiswa kwemari munyika iyi. Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoita mitambo yebhora yekutenda vechidiki vakanyoresa kuvhota muBulawayo. Sangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association rinonyorera mapurisa tsamba richikumbira mvume yekuratidzira pamahofisi yeSports and Recreation Commission richida kuti commission idzose utungamiri hwavakamambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Gaino Gumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele.